tatora ma va vana masikokota vezeekonomi namamembers edu muchurch machurch leaders edu kuti tite reflect on the current economic situation which we think iri urgent kuti iaddressewe. Saka ndiwo musangano wati kuita mangwanana ano kusvika masikati.
Vamunotarisira kuva pamusangano ava ndivanani?
Pane ma academics ma economists vanodzidzisa kuma university. Tinotarisira some civil society actors vari involved in economic issues. Tinotarisira labor, then tinotarisira ma representatives ema member churches edu.
Zvimwe zvenyaya dzamuchadzeya zvakaita sezvipi?
Chekutanga uhambe ndechekuti we need to tofanira kuti tinzwisise tose kuti chii chiri kuitika, iko zvino umwe nomwe anenge achimanya nenzira yake, tofanira kuti nzwisise kuti chii chiri kuitika, tigozvibvunza kuti zvinorevei zviri kuitika izvozvo. Chechitatu tigoti saka tinoita tofanira kuita sei nesituation tinayo.
Kana mapedza kuita hurukuro idzi mazeyanyaya idzi mbocha sei nazvo?
Ndinofunga pakupedzira tichatora tichanyora gwaro kuhurumende tichitaura zvatiri kufunga. Vavaro yedu ndeyekuti tiona kuti tingaita contribution yei kutsvagwa kwemasolutions. Nyaya imwe yatiri kutofunga izvozvi ndeyekuti ndofunga paida broader consultation hurumende ichitora matanho iri kutora kugadzirisa nyaya dziri kunetsa nyika idzi. Ndofunga paida broader consultation kuitira kuti ownership yachona ikana kuti kugamuchira kwemapositions ehurumende vanhu vakawanda vagofambirana nazvo. Hazvidi kuti hurumende ichinge yatora position vanhu votarisa vachitsutsumwa nokunyunyuta nokusagamuchira, uyezve vazhinji vachifunga kuti kana zvanga zvaitwa neimwe nzira zvaiva zvichabudisa maresults ari nani kudarika akabuda.
Pamitero inoda kudzikwa nehurumende, sangano reZimbabwe Council of Churches pane zvarakataurawo here kuhurumende maererano nenyaya iyi?
Kwete, takati hatingabudisi maonero edu tisati tawana uchenjeri kunobva kunana mazvikokota uyezve vakamiririra makereke edu vasati vasangana. Saka tinofunga kuti musangano watichaita mangwanana ano unotibatsira kuti tigova necommon position yokuti ichi chatinofunga kuti tinofanira kuita.
Musangano uyu mati unoitwa kupi uyezve nguvai?
Musangano tiri kuitira pakentucky pahead office pedu pakentucky hotel kuhatfield number 27 Saint Patrick's Road. Totanga na 8:30 tichipedza na 4 manheru.